Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu zviita 14/2022. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokumbuka nasu nokuti kana kuchingonzi Africa ino inkluda Zimbabwe. Saka tikurenge Zimbabwe anofanira kunge achikokwawo kudariro zerenei.
Zimbabwe yonyunyuta nekusakokwa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Leadership Summit uri kuitirwa muWashington DC ukowo kuri kutarisirwa kutaurwa nhasi nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden.
Uyu musangano waizwa neAmerica ichisangana nenyika dzaive kuda kuchidzana nayo, saka kunyika kwavo kunotoshandisa kuti kungava kuchinangana nenyaya BP sezvo kumusangano wakokwa nenyika yeAmerica.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti Zimbabwe aingaudze America vanhu vekukoka kunhimbe kwayo. Mudzimai wava Job Scala obatwa nemhosva yekutyaira ari kudivi risiriro. Ko ndiani achaenda kumafinals eWorld Cup pakati peFrance neMorocco kunosangana neArgentina? Tichakupai zviri kuitika kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura nhasi nevatungamiri venyika dzemuAfrica nevamiriri vavo vanosvika makumi mashanu nemashanu. VaBiden vari kutarisirwa kuudza vatungamiri ava vakaungana muWashington DC kuti America iri kutsigira chisungo chavo chekuti African Union ive nhengo yenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20. Mutungamiri wenyika yeAmerica ari kutarisirwawo kuzivisa kuti America yaumba homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti $55 billion yekubatsira mukudyidzana nenyika dzemuAfrica kwemakore matatu anotevera. America yadomawo vaimbova mumiriri wayo kune dzimwe nyika kusanganisirawo kuZimbabwe vaJohn Carson kuti vaone kuti zvose zviri kubvumiranwa izvi zvazadzikiswa. Kunyange hazvo vatungamiri venyika dzakawanda vakakokwa kuAmerica, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa sezvo vakatemirwa zvirango vachipomirwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Asi vanoramba kuti vari kutyora kodzero dzevanhu. Zimbabwe iri kumiririrwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. VaShava neZuro vakaita hurukuro naMarvelous Mhlanga nyauye weStudio 7 vakaratidza kusafara nedanho rekusakokwa kwavaMnangagwa uye kutemerwa zvirango kwemwanakomana wavo Emmerson Mnangagwa Jr. nevamwe. Ngatinzwei hurukuro iyi.
Zimbabwe inoda kuva pamwe chete nenyika dzose dzepadzivano kutsvaga kuti kugara kwakanaka kungowanikwa sei. Kubva zvatanga musangano unonzi US Africa Summit, Zimbabwe yanga isingakokwa. Saka Zimbabwe yazokokwa pano uno, asi yakokwa isina kukokwa kana muzvimbo zvandotaura. Yakokwa kuti Zimbabwe ngaive asi mukuru weZimbabwe haana kukokwa. Minda uya ndakamirira Zimbabwe.
Munotambira sei izvi zvekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa?
Tinogumbuka nazvo nokuti kana kuchingonzi Africa ino include Zimbabwe. Saka tikuru nyika Zimbabwe anofanga achikokwa ku dariro serino.
Makwanisa here kutaura kunyunyuta kwenyu kuhurumende yeAmerica? Vari kuti
asina tichataura nawo zvedu. Asi kuti tinotaura, tichataura. Vanozviziva tichange tichitaura kuti isu tiri bado kuAfrica.
Pane mimwe misangano yamuchange muri kupinda here?
Panguva inoi. Iye zvinotoziva mangwana tichapindawo imwe misangano yavakaronga. Hapana musangano watinowanzo kupinda tichapa tinopinda misangano yavo iyi.
Takaona America ichitaura iyo kuti pane vamwe vakaiswa pazviranga zveupfumi vakadomwa nezuro. Mungotambira seizvo?
Hatifari nazvo izvozvo. Hatinyanyi kufara zvikuru sei kana vanga vambotambanudza ruoko rwavo vachiti uyai tishande pamwe chete voerekana mangwana womuka vati taranga takurangai kuti nokuisa vanhu pazviranga asi vachiti vane vamwe vavaburisa zvakare ipapo isu titoda kugara tichinzwanana kana pane zvinovanetsa ngavataure nesu tichiwirirana tinogona kuwirirana pane zvimwe tichitadza kuwirirana pane zvimwe asi hazvipedzi kukama izvo.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Chava vachitaura vari muno muWashington DC naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti hurumende yeZimbabwe haifaniri kugunununa kuti sei America isina kukoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Summit vachiti musangano uyu wakarongwa neAmerica nekudaro ndiyo inosarudza vainoda kutandadzana navo. Ngatinzwei hurukuro yaita vaMasie naJonga Kandembiri weStudio 7.
Tamiriraoda kutora iyi ofcourse vari within their rights kuita zvavanenge vachida kuita but uyu musangano wadedzwa neAmerica ichisangana nenyika dzairi kuda kuchitidzana nayo. Saka kunyunga kwavo kunotoshandisa kuti kungava kuchinangana nenyaya BP sezvo kumusangano wakokwa nenyika yeAmerica usiri musangano kana kuti weUnited Nations waungati vangakumbirini vachienda.
Tichiona kuti ivo vashava vari kuno kumusangano iwoyu tingati here Zimbabwe haina kukokwa kumusangano wenu kuti mutungamiri wenyika haana kunge aripo?
Ya nenyaya yezviranga zveupfumi ndikanzi masanctions aripo ndinoona sei kuti Zimbabwe inogona yakaremekedzwa pakukokwa kwayakaitwa kumusangano uyu. Tinoziva kuti America iri kunyunyuta nezvekuitika kuZimbabwe kunyanyanyanya kutyorwa kwekodzero dzevanhu, nyaya dzecorruption nedzimwe nyaya dzairi kutaura kuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa. But taona kuti nyango zvakadaro Zimbabwe yakakokwa, zvinova izvo zvinofanirwa kuve zvichitadzawo nyika yeZimbabwe kana hurumende yeZimbabwe zviri zvinhu zvatingati pachirungu zviri positive.
Takaonawo vashava vachinyunyuta pamusoro pekuwedzerwa kwevanhu vakaiswa pazvirango neAmerica. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Zvirango zvakaitwa neAmerica paEmerson Junior nemumwe mukadzi akaita ipapo inyaya yekuti iAmerica iri kudhilawo nesituation iri kuZimbabwe maonero yainenge ichiita. Nyaya yecorruption inyaya iri kuuya yatingati pamusoro pemaissues ari kutaurwa. Saka kuiswa kwakaiswa vanhu ava pazvirango zveupfumi zvinhu zvandingati hazvishamisi, zvinhu zvagara zvichitaurwa ende zvinhu zvavinogara zvichionekwa kuti zviri kutouya.
Iyo Zimbabwe kana ichinyunyuta nedanho ratorwa neAmerica, chii chiri kuitadzisawo kuti itarise zvacho zviri kunongedzwa neAmerica kuti izvigadzirise?
Ya izvozvo zvinhu zvinotoshamisawo zvekare because nyaya dziri kutaurwa inyaya yekuti Zimbabwe inofanira kuve ichiremekedza kodzero dzevanhu muZimbabwe. Hapana imwe mitemo iri kumbotaurwa kuti iZimbabwe iremekedze mitemo yamuAmerica but iri kunzi iremekedze mitemo yayo yakadzika.
Avo vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare muTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Muhlanganya uye ari kumusangano mukuru weUS Africa Summit kuti atiudze kuti zvinhu zviri kufamba sei. Uri sei Marvelous?
Aiwa, ndiri nani, ndiriko kuUS Africa Leadership Summit yapinda pazuva rechipiri uyezve nhasi ndo pane mumongo wemusangano uno sezvo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu munguva iri kutevera.
Zvinhu zvakamira sei muWashington DC nekuti tinoziva kuti kana pakaungana vatungamiri vakawanda zvakadai vaBiden vachitarisirwawo kuti vanenge vachitaura zvinhu zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka. Waonawo sei pavanga vachienda kumusangano?
Aiwa, zvinhu zvakasunga muguta reWashington DC. Kufamba kwacho hakusi kufambika, nzira dzakavharwa. Asi ndinofara nazvo nekuti nezuro zvakambonditinetsei nekuti ndakafamba ndichibva kwandandiri kubva ndichiuya pamusangano uno. Zvakanditorera 2 hours uyezve kuri kutonhora. Asi ndazonyatsodzanisa pfungwa, ndakafara nekuti ndiri kuona kuti vari kuchengetedza watingati uye mutungamiri wenyika yeAmerica uyezve vatungamiri vari kubva muAfrica nesuwo, nekuti havasi kunyatsoratidza kuti unopinda nepapi kana uchienda kumusangano uyu, uyezve uchinge wasvika uri kubva waenda kunoongororwa denda reCOVID-19 usati wapinda. Saka wese ari kupinda mumusangano uyu ari kutanga avhenekwa kuti ane denda iri reCOVID-19 here kana kuti kwete. Uyezve aiwa, pane mapurisa, masoja nemabarricades, kwese hausi kunyatsozoti zviri kufamba sei. Asi pari zvino ndakufana nekuti ndiri kuona kuti ndakachengetedzeka.
Tochitarisawo zviri kutarisirwa pamusangano wanhasi ndezvipi zvikuru?
Ndiri kuona kunge vaBiden vachawanikwa ivo vachitaura pamusoro pemari yavari kuti vachange vari kupa Africa. Takaona hurumende yeAmerica ichitaura kuti ine mari inodarikidza 55 billion yavari kuti iyo vachange vari kupa Africa. Asi pamusangano uyu zviri kubuda ndezvekuti America iri kuti haisi kumanikidza nyika dzemuAfrica kuti dzishande nayo, asi vari kuti ivo vada kuita kuuya watingati kushandira pamwe nenyika dzemuAfrica, nekuti vari kuti tiri kutarisa zviri kuitika kune nyika dzakadai seChina neRussia dziri kushanda neAfrica pari zvino. Asi vachitaura ivo kuti pakushanda kwavo uku hatisi kuona vachiwanikwa ivo vachiremekedza kodzero dzevanhu. Vari kuti vada kushanda nenyika dzemuAfrica dzinowanikwa dziine hurumende yejechetere. Takaona nezuro sekutaura kwamamuri kuita kuti vaFredrick Shava vanga vari kuno pamusangano wanga uripo wePeace Building wemunomo wanga uri kuitwa muno, wanga uine vatungamiri vekuMozambique nekune dzimwewo nyika. Uyezve takanzwa America ichitaura pamusangano uyu kuti ivo vari kufara kuti Africa Union yakawanikwa iyo ichitura kuti haichashanda nenyika dzemuAfrica dzichange dziri kupirigura hurumende yadzo. Saka America iri kuti iri kufara saizvozvo ichange iri kushanda neAfrican Union mukuedza kuti pave neutongi hwejechetere muAfrica.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous Mushanganya uye mutori wedu wenhau Studio 7 ari kumusangano mukuru weUS Africa Summit uri kuitirwa muno muWashington DC. Gwaro richangobva mukuburitswa nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti hondo yeRussia neUkraine iyo yakavhiringidza upfumi hwenyika dzakawanda pasi rose yakakanganisawo upfumi hweZimbabwe zvakanyanya kuburikidza nekudhura kwezvinhu zvakapa kuti vanhu vakawanda vayaure. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kunze kwehondo upfumi hweZimbabwe hwanga hwagara hwakananga kumawere. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mugwaro raiwe kupera kwambudzi iro richangobva kuburitswa, WFP inoti hondo iyi yakakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita sepeturu nechikafu. Chikafu chakatangawo kushomeka kana kunetsa mune dzimwe nzvimbo sezvo nyika zhinji kusanganisira Zimbabwe dzaitenga gorosi kubva kuUkraine. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vaudza Studio 7 kuti muono weWFP unoenderana nezviri kuitika pasi rese.
Kukwira kwemutengo kwakangotekeshera pasi rose, mukatarisa panyika dziri pamusoro chaidzo vari kunetsekawo nemitengo sekunetseka kuri kuitika panyika dziri kusimukira.
Asi vamwe vanoongorora nyaya dzemagariro yavanhu akanaka vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvanga zvagara zvakaoma muZimbabwe hondo iyi isati yatanga.
Tinoona isusu kuti matongero enyika chaiwo ndo akaondonga nyika. Corruption zvino tinongoona makambani nemakambani gore negorani ngachingo wedzerwa kana pasirango zveupfumi zvatoti matargeted sanctions aeamerica anotoratidza kuti pane huori hwakaipisisa huri kuitika muzimbabwe mari dziri kubiwa kubva kugoridhe chaiyo kumadiamonds
vaenderera mberi vachiti vemabhizimisi munyika vari kuhwandawo nehondo yerussia neukraine vachiomesera vanhu nekukwidza mitengo yezvinhu asi vamutashi varamba izvi vachiti
dai kwaiva kuri kunzi zvitoro zvishoma ndopataitarisira kuti vezvitoro vangadai vachitengesa zvinhu zvavo neunjikiri asi zvitoro zvawandisa zvakawanda muzimbabwe zvekuti mukaenda kana kumaruzevha atinotenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana kumatunhu enyika gumi akasiyana siyana kune zvitoro zvakawandisa
vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vaudza studio 7 kuti matambudziko aunzwa nehondo yerussia neukraine anoratidza kuti pane zvisiri kuitwa zvakanaka nehurumende
zvane dambudziko rekuti mapolisi zvedu nemavision zvedu they are crippled haana hwaro haana zvaanoreva saka nyaya yekuukraine iyoyo inyaya inosenzeswa as a political excuse nevanhu vari kutotadza havo kumaneja economy
izvi zvatsigirwawo nevanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabor economic development and research institute of zimbabwe vanyasha muchichwa avo vati nyika iri kutadza kuteera zviga zvayakatara kuti nyika ifambe zvakanaka munyaya dzeupfumi
titarisawo panguva iyoyo tinoona senyika kuti tine zvatakatara zvatiri kupotsa takatarisa NDS 1 inotaura kuti tinofanira kukura neabout 5% pagore roga roga tikatarisa World Bank futi yakataura kuti Zimbabwe isvike pamiddle income country yatiri kuda kusvika by 2020 tinofanira kukura ne 14% pagore rega rega kana kupfuudza asi tiri kuona tiri kutadza kutsangana nazvo zvoo
gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gavhuna weRBZ Dr John Mangudya vakambotiwo havo hondo yekuukraine nerussia iri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyika kunyanya mitengo yezvinhu asi vamuchicho vati zvinofadza kuti mwaka uno hurumende yakatozivisa kuti nyika ichawana gorosi rakawanda kudarika rainoshandisa gore rino zvisati zvamboitika kubva pakatanga kurimwa gorosi munyika kuma1960s zvichakadaro WFP ichashandisa $36.7 million kubatsira vanhu vane nzara mumatunhu masere munyika ukuwo gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana achafa nenzara munyika sezvo achiti hurumende ine chikafu chakakwana mushure mekuona matambudziko aisangana nevanhu pasi rose munyaya dzechibage negorosi United Nations neTurkey zvakazotungamira nhaurirano pakati peukraine nerussia kuti ukraine itange kutengesa fotereza gorosi nechibage ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
Zimbabwe kutanga gore rinouya inogona kutanga kurasikirwa nevadzidzisi vakawanda sezvo Britain yave kutarisirwa kutanga kupa mavhiza ekunoshanda kunyika iyi kuvarairidzi vemunyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kutanga musi wa1 kukadzi gore rinouya Britain inoti ichange yave kupa basa varairidzi kubva kunyika pfumbamwe dzinoti Zimbabwe, Ghana, Hong Kong, India, Jamaica, Nigeria, Singapore, South Africa neUkraine. Chiziviso ichi chiri kutambirwa nemufaro nevakawanda kunyanya varairidzi ava vagara vachinyunyuta nemihoro wavanoti mutero wembwa wavanotambiriswa nehurumende. Mutungamiri weEducators Union of Zimbabwe kana kuti EUZ rimwe remasangano anomirira varairidzi munyika Zvare Tafadzwa Munoda Wafa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvakanaka kuti vadzidzisi vawane mikana iri nani havazi vose vanogona kuiwana vakati zvakakosha kuti hurumende igadzirise mihoro yevarairidzi pamwe nemashandiro avo.
Kutambura kwatiri kuita sevarairidzi munyika yedu kuchakonzera kuti 1 February achisvika varairidzi vaapply nouwandu hwavo vachida kuenda vese kuUK. Tinokurudzira kuhurumende yedu yemuZimbabwe kuti ngai improve muhoro wevarairidzi nemaworking conditions kuti chengetedze varairidzi vasatiza nekuti vana vemuno muZimbabwe vanotsvaka quality education inobva kuvarairidzi vanohora nhoro wakakwana.
Muzinda weBritain muZimbabwe wabvuma kuti ichokwadi kuti hurumende yeBritain yakatora danho iri. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vaObert Masaraure vati hurongwa hwenyika yeBritain uhu hunoratidza kuti hurumende yayo inoziva kukosha kwakaita dzidzo munyaya dzebudiriro.
Tine maplans here kuti kana varairidzi vavaenda makeps atoanosara achifindwa nani tikuona tine maticha learner ratio anotyisa anobva 1 to 120. Tikaramba tichitorerwa vamwe vana vane unyanzvi vakawanda vachienda mudzi munyika tinosara tichiwedzera kushaya varairidzi muzvikoro zvedu.
VaMasaraure vatsanangura kuti munguva pfupi yapfuura sangano ravo rakabatana neEUZ pamwe neZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA akaendesa bazi rezvemabasa kudare High Court nechikumbiro chekuti hurumende itevedzere mutemo panyaya dzekodzero dzevashandi panyaya dzenhaurirano pamihoro yavanotambiriswa kwete kuita zanondega.
Takaenda kudare tinotura chichemo chekuti dare riprotekte maworkers anoshandira government anove maworkers ari kunyimwa right to collective bargaining. Right to collective bargaining iyo irimo mubumbiro remutemo section 2031b iyo inoti kana hurumende ichida kufikisa maconditions of service evashandi vayo inofanira kuchizviita in line with section 655 of the constitution. Iyonove inoti hakuna maconditions of service anasira salary maallowance kana mabenefits anozongotaurwa pasina kuitwa naurirano pasina kusainwa chibvumirano.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvemabasa vapaul mavhima asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati havana ruzivo nezvechiziviso chehurumende yeBritain ichi.
Hatikwanise kunge tichikwanisa kutaura pamusoro pevarairidzi vari kudiwa nehurumende yekuBritain. Tine mamwe mabaziwo anoita neizvozvo akaita sebazi republic service labor and social welfare nuwa ndiro rinenge rine macivil servants ese ndo rinoita yatinoti recruiting yemacivil servants ese. Kana kutaura nebazi rezvehigh and teacher education ndo rinotraina vavarairidzi vedu vatinozotora vachizopinda muzvikoro.
Kunyange Zimbabwe iine varairidzi vashoma muzvikoro yakanyorerana chibvumirano neRwanda chekuti itumire varairidzi kunyika iyi kutanga muna Gumiguru. Kurukota rezvedzidzo amai Evelyn Ndlovu vanoti Zimbabwe inoda varairidzi zviuru 25 kana kuti 25,000. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Mwive vakaisa mari yekupinza mabasa varairidzi zviuru zvinomwe mubhajeti ravo regore rinouya kana rikatambirwa. Asi vamwe vanoti panodiwa varairidzi vanosvika 100 rezviuru kana kuti 100,000. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musai.
Amai Ellen Scala, mudzimai wemiriri weZengeza West vari mujeri rechikurubhi vaJob Scala nhasi vabatwa nemhosva yekutyaira motokari vari kudivirisiriro. Mutongi wedare reMajor Street amai Evelyn Mashavakure vati amai Scala vabhadhare mari inosvika zviuru 30 kana kuti 30,000 zvemadhora emunyika kana kuti vopika jeri kwemwedzi miviri. Vanziwo vasatyaire motokari kwemwedzi mitanhatu. Amai Scala vanga vachiramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti vakasungwa mushure mekuramba kubhadhara mari yechioko muhomwe. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana vakafa vamwe vakawanda vakakuvara muKinshasa guta gure DRC nekuda kwemafasha memvura uye parikuitwa chipatapata chekutsvaga vamwe vakatsakatika. Mumwe chiremba uye ari mutambi wenhabvu ndinodzokora zvakare chizvarwa cheZimbabwe chinogara muJacksonville mudunhu reFlorida muno muAmerica, Dr. Emmanuel Nzuzu, vanhu vanyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa pamwe nezvekubatsira vane dambudziko rezvinodhaka vari kuZimbabwe pari zvino kwavari kuedza kubatsira vamwe vari kunetseka nematenda aya. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
mazuano ndiri kuno kuZimbabwe ndiri kufamba nechirongwa chinonzi How to Quit and How to Stay Sober. Ichi chirongwa ichi chinobatsira vanhu vanoita zvedoro nemadrugs. Kazhinji kacho havafungi kuti vane problem. Saka ini ndinenge ndichibatsira vanhu ava kuti vatarise mukati mavo, inside themselves, kuti vaone kuti pane problem, yatinoti willingness to change and admit the problem. So ndo zvikurukuru zvandiri kubatsira nazvo.
Saka maita misangano mingani panguva yamuri kuZimbabwe iyoyi?
Parizvino ndaita maworkshop mairi towards the last 2 weeks of November. Yekutanga yanga yakanangana nevanhu vanonetseka nealcohol nemadrugs. Yechipiri yanga iri yemasocial worker, matherapists, macounselors vanobatsira ivo vanhu vanonetseka nemaalcohol and drugs.
Saka misangano miviri iyoyo yakatambirwa sei, Dr. Nzuzu?
Attendance was very high. Vanhu vakataura kuti vafara nezvavafunda, vakandikumbira kuti ndiite deeper and deeper ndichifundisa iyoyo program yekuti How to Quit and Stay Sober.
Tinoona kuti imi munogara kuno kuAmerica, chii chakaita kuti mude kuenda kunoita misangano iyoyi kana kupa dzidziso iyoyi kuZimbabwe?
Chakaita kuti ndiuye kuno kuZimbabwe neprogramu iyoyi How to Quit and Stay Sober ndechekuti ndaiverenga manewspaper ndichitaura nevanhu vachitaura kuti nyaya yemadrugs nemaalcohol yanetsa zvikuru and vanhu vazhinji vari kushaya chinovabatsira. Even vakaenda kumahospitari kana kumaprogramu vanongoramba vachinwa. Saka ini semunhu akanga achimboita research yezvealcohol substance abuse for over 17 years ndikanyora mabhuku, ndakaona kuti mabhuku angu aya neruzivo rwangu rwekungabatsira vanhu vekumusha kwangu kuZimbabwe. Saka izvozvo ndo zvakandipa chido chekuti ndiuye kuno kuZimbabwe ndigare pasi nevanhu vemuno kuZimbabwe tichitaura nyaya yekuti vanhu vangasununguka sei kubva muusungwa hwedoro nemadrugs.
Saka icho chirongwa chenyu ichi, Dr. Njuzu, chinobatsira sei vari kusangana nedambudziko irori rezvinodhaka?
Programu yangu inokwanisa kubatsira kuridusa nyaya yedoro nemadrugs because tinotarisa vanhu ava as individuals who need healing. The focus is on healing.
Zvii zvikuru zvinoita kuti vanhu vade kuramba vachishandisa zvinodhaka izvi?
Zvinhu zvikuru zvandinoona zvinoita kuti vanhu varambe vachishandisa doro nemadrugs is self-deception, dishonesty, untrustworthiness, selfishness, and self-centeredness. Zvakawanda, but izvi zvandataura izvi ndizvo zvikuru kuru.
Mazera api, Dr. Nzuzu, amuri kuona ari kusangana nedambudziko irori rekushandisa zvinodhaka?
Zvandiri kuona ndezvekuti alcohol nemadrugs anongoaffecta munhu wese at any point, at any age.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muFlorida muno muAmerica, Dr. Emmanuel Nzuzu ava ari kuZimbabwe pari zvino vachitaura naJonga Kandemire weStudio 7. Munhau dzemutambo uriko nhasi weFIFA World Cup semifinals kuQatar, Morocco iri kutamba neFrance nenguva dza9 manheru. Tatinzwe kubva kuna Michael Kariati.
Nasi kune makuwerere pakati pechikwata cheMorocco icho chiri kushura mare ku2022 World Cup nechikwata chakapedzisira kutora mukombe uyu cheFrance. Veru zhinji munyika kusanganisira muongorori wemutambo wenhabvu vaLawrence Wekwet vane chivimbo kuti Morocco inokunda France mumutambo uyu.
Mutambo weMorocco neFrance ndirikuona uri tricky zvavo, asi ndirikuona Morocco ichikukwanisa kubudirira because iroda kurova kumaworld champions, iroda kupindawo final. Ndiyo timu yakatanga kupinda masemifinals muAfrica, saka this time around inokwanisa iroda kutoita surprise yacho yekupinda final. Saka ndirikuona France ichirwa neMorocco.
Chikwata chinokunda apa chere kusangana neArgentina iyo yakarova Croatia 3-0 nezvibodzwa zvakanwiswa naLionel Messi nezviviri naJulian Alvarez. Argentina yaka...
Tinotenda Mike onguwa edu ya jikana na wa tereri msakangano uti mchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum nasi. Chirikuru tarisa juriku itika kumsangano we US Africa Leadership Summit urubitri wa muno mu Washington DC. Sezo nkwa edu ya pera reka yetimbutati samsure na osha kare Zimbabwe yogununguna nekusakukwa kwa wamunangagwa kumsangano we US Africa Summit. Morocco yotamba ni France Banieru ano ma semifinals e World Cup. Tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi ini ndini Blessing Zulu nduksi ya emina Geina Gumede munaudze isindebele.
So kuhizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusiphathela indaba zesishona olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 14 Mpalakazi 2022. Mugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Iyebikho ekhona phakathi kweRussia leUkraine. Sibone iphazamisa ezomnotho eZimbabwe ikakhulu esingakhangela ukukhwela kwayenza amafutha wezimotokali njengabo diesel lepetrol phakathi kumnyaka wenyanga zikaMay lo August. Lapho sibone khona ifuel edizili ingena iphosa ingena ku-$2 ya kwele America. Njalo sibona ukuthi lokwenza ukuthi inflation yalapha la.
Impi phakathi kwele Ukraine lele Russia ibikwa isibangele uphazamiseka okukhulu kwehlangothi ezithiyeneyo zempilo kwele Zimbabwe okugoqela indlala kubika abe World Food Program.
Kulu namhla okuzabe kule okuthiwa US Africa Business Forum where omongameli they take a step back sebe yegela e private sector e America le Africa kube khulumisane and come up with those deals kule ndawethu kona i deal room namhla zabe khona where the private sector speak to each other on these various sectors njenge agriculture njenge energy.
Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe oqhakathekileyo emhlanganweni wenkokheli yamazwe abensundu owe US Africa Leaders Summit owenzelwa eWashington DC. Kwezemidlalo, baningi abathi kungahlake kuye ngasifudlana umdlali weArgentina uLionel Messi aphakamise inkezo yezizwe zomhlaba kumncintiswano oweFIFA World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Impi phakathi kwele Ukraine lele Russia ibikwa isibangele uphazamiseka okukhulu kwenhlangothi ezithiyeneyo zempilo kwele Zimbabwe okugoqela indlala, ukuselakala kwendlela zokuthumela impahla, umnotho lokunye. Lokhu kuphume kuphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso ebona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele eye World Food Program WFP. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo lwabe WFP luveze njalo ukuba impi yeUkraine ivele yaqhamuka umhlaba osusithi usuphuma engxakini ezibangelwa ngenye impi yokumelana lobhubhane lweCOVID-19 ndawone lesivuno esiphansi kakhulu somnyaka ka-2021-2022 esibangelwe ikungani kuhle kwezulu. Uphenyo lolu luthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota yona ekonge isuka kudola ilodwa lengxenye $1.55 isiya phose kumadola amabili $1.73 yikho okubangele ukukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni nakwamanye amazwe omhlaba. Abantu abafika izigidi phose ezisithupha 5.8 million bacatshangelwa ukuba bathwalise nzima indlala. Ukuthi abantu abangaba isilunganiso sokungamachumi aphezu kwamahlanu ekhulwini 53% lisuka kumachumi phose amane 39% kumnyaka odluleyo yibo ababhekane nendlala emathebeleni North kulandela ngabantu abayisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini 40% ukusuka kumachumi amabili lanhlanu 25% ababhekane nendlala eMashonaland West. I-WFP iphinde yathi abantu abaningi sebephila ngemali abayithunyelwa izihlobo labemuli abasemazweni besithi imali le isetshenziswa ukuthenga ukudla kuphela. Ingcitshi ezicube ezikhulume ngalolu phenyo zithi lulakho ukuba luqinisekile besithi kumele eZimbabwe libe lendlela zokulungisisa udubo lwendlala. Lokhu kuthiwe ngumnumzana Timothy Sithole, ingcitshi ecubungula ezombusazweni othi kumele eZimbabwe ligcine ngokulima.
Impi ebikho ekhona phakathi kweRussia leUkraine sibone iphazamisa ezomnotho eZimbabwe, ikakhulu esingakhangela ukukhwela okwayenza amafutha wezimotokali njengabo diesel lepetrol phakathi kumnyaka wenyanga zikaMay lo-August, lapho esibone khona i-fuel edizili ingena iphosa ingena ku-$2 yakwele America. Njalo sibone ukuthi lokhu kwenza ukuthi i-inflation yalapha la.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Danford Mtashu okhokhela inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Retailers, yena othi udubo lwe-Ukraine luphazamise amazwe omhlaba ikakhulu asathuthukayo njengeZimbabwe.
The increase in the price of fuel is definitely
ukukhwela kwentengo yempahla kuzaba ngoya lokho okwenzakalayo emhlabeni wonke jikelele. Nxa singakhangela lokho okwenzakalayo phakathi kweRussia leUkraine kuyaphazamisa ukukhwela kwentengo
kuleli. Ecubunwe ezomnotho umnumzana Felix Dube uthi okwenzakala eUkraine akulani lokwenzakala kuleli. Ikansa kakhulu lokho kwenza ukuthi intengo zezinto zibe siya phezulu. Sikhangele njalo sibone ukuthi iwithi inyawuthi leyo esenza upheka isinkwa layo ingasatholakali, njalo ibisitholakala isile intengo ephezulu kakhulu. Lokho kwenza ukuthi isinkwa la sibe sikhwela lezinye izinto ezilungiswa inyawuthi. Lokhu yiyo indlela impileyi esibambe ngakho thina njengeZimbabwe.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ehlule, kodwa embikeni wakhe wokwethula uluhlu lwendleko kahulumende lokubuthaniswa kwemali yaleyo ndleko olwebhajethi, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba uhulumende uzabeka imali eceleni ukuze iye ekwakhiweni kwamadamu okuphathisa abalimi amasimo okuthelezela awe irrigation ukuze ilizwe lilwisane lendlala. Ngimele isidu 7 CRR, ngimlondolozi Ndlovu.
Uqhubekela phambili umhlangano we-US Africa Leaders Summit eWashington DC, lapho kukhangelelwe ukuba uMongameli Joseph Biden uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngombuthano lo ongene kusuku lwesibili namhla. Intatheli izindaba yethu uGibbs Dube usemhlanganweni lo. Dube, siyakwemukela. Dube, ya, sengikuzwa kuhle Mthembo. Ungasitshela ukuthi kwenzakalani namhla kulumhlangano?
Ye, umhlangano lo uyaqhubekela phambili njengokutsho kwakho-ke. Namhla-ke kule ndaba sibili emnandi kakhulu ebona ngezamabhizimusi, kubizwa kuthiwa i-US Africa Business Forum. I-forum le-ke ilama ingathi izigaba ezimbalwa ezinhlanu. So kulokhu bakhuluma-ke ngokuthi kambe ele Africa lingadlelana njani lele-US xa ukhangele ukuthenga lokuthengiselana impahla. Kuzobuya-ke khonokho ukuthi nxa sokubuya phambileni kambe ezemali-ke kukhona yini ukuthi ele Zimbabwe lelo lingathola kumbe amanye amazwe khonapho kule Melika. Kukhulunywa njalo langangokuthi-ke kwezokulima kwinokwenziwa ukuthi kube ne-food security kuzwekazi le-Africa. Kube sokusiba njalo bakhuluma nge-digital age kathesi ukuthi kambe ama-networks konke khonokho okwenziwayo kambe kungathiwani ukuthi abantu be-Africa bakusebenzise njengakhonapha kwenzakala kule Melika. Kwezokusithi-ke kukhona njalo okuningi magumede okubuyayo.
Kuyini njalo okunye okwenzakala khonapho?
Ye, sikhangelele ukuthi uMongameli Joseph Biden uzafika lamhlanje khonapha lapho esikhona lapho azakhuluma khona kumbe ngithi azayithula khona umbiko wakhe sibili oqakathekileyo. Kwenyangazani-ke uzakhuluma ngokuthi izwekazi le-Africa kumele lisebenze kuhle kakhulu lele Melika, uzaqhamba sifila amazwi afisa ukuthi aguqule izenzo kanyazana kuningi kakhulu okumele ukuthi nga kwenziwa sonke ngasikhangela ke kuningi kakhulu makhubetu okumele kwenzakale khonapho
ukhangelelwe ukufika sikhathwani umongameli uJoseph Biden.
Ye umongameli Biden bekhangelelwe ukuthi uzafika ngo-1:30 ngasikhangele isikhathi sangapha kule Melika kodwa ke sokanye ngazane ngaphuzaphuza mbijana ungathatha 35 minutes from isikhathi leso kade kumele angene ngaso khonapha kodwa ke hayi abantu bamlindele sibili okunye okumangalisayo makhumete.
Hayi siyabonga. Kulo muntu oke wacoca laye Dube ngubani?
Ye ngixokele uSifiso Nyathi odabuka eZimbabwe osemhlanganweni le akuze ukuthi kwenzuthini njalo kwenzani kule mhlangano ethiyeneyo namhlanje.
In 157, we're heading over room 157 now.
Umhlangano lo ngwenkokheli ze Africa ezibala mhlawumbe more than 40 countries babizwe ngu President Joe Biden ubezokhuluma ngendaba zama partnership around economic development around ukutshintsha komkhathi abathi climate change bafuna ukukhuluma ngokuthi bengancedisana njani between Africa and America ama private sector wabo and engubona mina ukukhona u President Mnangagwa oloke under sanctions akabuyanga and out of all ama leaders abakhona lapha DC I believe ukuthi nguye yedwa ogcine sethumeza a representative. I think nguye foreign affairs minister ubuye ngapha and yes it is significant ukuthi khona akabuyanga yena ngoba bayahlangana omongameli bamazwe amanyawo e-Africa they are speaking on the side bayavumelana ukuthi how do they engage the US on these critical matters njengoba nje angazi sonke siyazi ukuthi kule agreement ethiwa yi-AGOA eyiyo yona ekhangelane le trade between America le Africa that agreement is ending on 2025 it needs to be renewed ama terms akona ukona la renew kanjani umongameli ngapha bayakhuluma ngakho na baza kwenza kanjani kodwa even engekho lapho mina u President Mnangagwa it's clear ukona e America yona particularly private sector yabo iyabona the potential in Zimbabwe, the private sector, even ngulama sanctions. That's why they invited ukuthi Zimbabwe buye ngoba yes ngu President Joe Biden labo mongameli abanye kodwa ama private sector yiwo akhulumayo.
Ye kwezama business ubona zani kuyahamba njani njengoba sibona kazani kulamazwe amaningi afisa ukusebenzelana nale lemelika
ikakhulu namhla okuzabe kule ukuthiwa US Africa Business Forum where omongameli they take a step back sibe yekela i private sector e America le Africa kube khulumisane and come up with those deals kule ndawo ethi khona i-deal room namhle zabe khona where the private sector speak to each other on these various sectors njenge agriculture njenge energy njenge infrastructure development and they see those opportunities in Zimbabwe they want to talk about them as the private sector and it's significant ukona they did invite Zimbabwe although kula ma sanctions guys ukona they are eager to do business indaba zama sanctions yiyo nje ayenza ukona uMnangagwa engavi as the head of delegation njengamanye amazwe lapha
lo ngumnumzana Sifiso Nyathi osemhlanganweni we US Africa Leaders Summit e Washington DC ubexoxa lo Gibbs Dube esilaye ecingweni kwenziwani Dube emhlanganweni lo.
Ye, ndiyabona ukuthi ke kuningi okunye njalo okwenzakala kusasa makhumete okunye okwangikhona ke sibona ukuthi kule agenda 2063 edingwa kakhulu ke lizwekazi le-Africa baza kukhuluma ngakho khonokho ke bazekhuluma lakhona kungani kuyahayiza kancane okwe-good governance kuzobuya i-democracy nokuthi phela kuhlonitshwe ilungelo lomuntu loluntu kanye le-rule of law so kuzakhulunywa kakhulu khonokho bese kubuya ukuthi ke ele Africa kambe lingavinjelwa njani ukuthi lingabi lobudlwangudlwangu obukhona emazweni amaningi bese kubuya njalo ke kukhanyakazani ke ama leaders wona ngokwawo kuyamele ukuthi axoxaxoxe ngokuthi kambe nxa bevuselela izwekazi le-Africa kumele bebambe ngaphi njalo bengabambi kuphi so ke bagcine ke ngakhonokho ukuthi phela nxa sebevalelisana kumele bethathane ama-selfies bethathane ke imifanekiso so singazi ukuthi bazathathana ke imifanekiso sikhathwani kodwa kukhanyakazani kwenzakala ngo-3:50 PM kusasa kumese kuvalwa ke sokuqedwa konke ngokuthi kambe ukudla ngaba khona yini kuzwekazi le-Africa singakhohlwa futhi magumede namhlanje ungakhohlwa kule US Leaders Summit dinner lapho-ke ngizadla sibili ngize ngidle lo mankhala
uzasitika
Hai, siyabonga kakhulu Dube, sizaxhumana lawe njalo kusasa Mthembu. Kunjalo nje untungameli Nkomo we Studio 7 uxoxe njalo locubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Umhlangano ofana nalona uqhakatheke kakhulu kodwa phela ukufanele sikunanzelele ukuthi umbuzo ocishe uhambisane nawo lo obuzayo uqhakatheke kubani ungabe uqhakatheke kuona amaAfrika noma uqhakatheke kuiAmerica njengezwekazi elikhulu emhlabeni impendulo kulokho Nkomo ukuthi umhlangano lona uqhakatheke kuyo kakhulu iAmerica ngoba ithe iyalimuka kwaba izinto ezimbili kuyo okokuqala umongameli lona ophumile uDonald Trump simbonile indlela kade busa ngayo uye wayisusa iAmerica kuyibalazo lezwe lomhlaba wagxila kakhulu kwizwe leseAmerica wanciphisa ubudlelwano balo namanye amazwe okwesibili iAmerica ithe iyaphaphama yathola ukuthi iChina okuyimbangi yayo enkulu namhlanje emhlabeni kwezomnotho kwezontuthuko kwezobucwepheshe itechnology yathola ukuthi iAmerica iChina sithathe kakhulu isingene kakhulu eAfrica kanti ekuqaleni iAfrica kwakuyindawo yeAmerica neEurope nje ababedlalela kuyo bathe bayalimuka bathola ukuthi sebevuleke igephu isikhala esisetshenziswe China esikubonayo ngalo mhlangano ke uBiden uzama ke ukunciphisa lelo gephu bese livulekile
umongameli Mnangagwa babunkomo akekho kulomhlangano ngoba wetheswa izijeziso zenotho iMelika esikubone kusenzakala izolo njalo iMelika sibone isethesa indodana kaMnangagwa Emerson Mnangagwa Jr. Izijeziso ezifanayo kanye lonkosikazi kakuda kwashita Gwirei labanye abachiyeneyo ibethesa umlando wokuphatheka kundaba zenkohlakalo i-corruption okuyinto eyenzakala ngesikhathi iZimbabwe leMelika njalo zisizama ukuvuselela ubudlelwano ungathini ngalokho
okokuqala bamnkomo kuyasibonisa lokhu ukuthi iAmerica ayiqize chakala ngobudlelwano bayo kwezomnotho nezwe leZimbabwe ngoba iyazi vele ukuthi izuza kakhulu kwamanye amazwe sizabona ke ukuthi la eAfrica kunamanye amazwe abuseka kangcono kakhulu iAmerica ejabulela ukuthi iyakhubudlelwano nawo singabala kwamanye amazwe yona le South Africa oKenya sibungeno Zambia manje maningi nje amazwe esingawabala iAmerica ebheke kuwona kodwa ke lokhu ekwenzayo futhi iAmerica sizakhumbula futhi ukuthi kwezepolitiki kuningi okwenziwa yizano okungawugculisiyo umhlaba ukhetho lolu lokuvala izikhala akade lukhona olokuchibiyela sibonile izano ichaya abantu ihlukumeza amalungelo abantu zonke lezo zinto
umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe sixoxe laye ese Virginia khonapha eMelika Namhla kuhlelo lwethu olwe diaspora for a profile lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe silonkosikazi sibona kuhle Bebhe Ncube odabuka enyathi esiqintini sebubi eningizimu yemandebeleni umabhebhe uhlala eHervey Bay esabeleni seQueensland kwele Australia njalo ungumbalisi useleminyaka engamachumi amabili lambili ekulelo
Nina ngihlala eHervey Bay. IHervey Bay is Australia in Queensland. We're in Queensland, yes, above in Brisbane. Ikwesihlala khona. It's a beautiful place.
So, nxa ungasitshela ngokuthi wafika njani Australia, kuyini okwakwenza okwakususa phansi eZimbabwe ulubhekise Australia?
Ekhaya kwakunzima. things were really tough. So, when I was 2000, I was told a scholarship with a master's degree in New Zealand, Otago University. That's a valley. And then from there, we got a job in Napa, because in Australia, in New Zealand. New Zealand was very good, but the economy in Korea was not very good. There should be a gap. And then since then, we'd never look back.
You figure Australia, when some sevens ban you?
Not in a single lap, I'm not sure what to check. Not in a single lap, I had to send Amma, because in documentation, I'm to eat a good way, but good, am I eligible? What you can say? Lapa or not, or what you say. And then I sent that to them, and then they came back and said, I'm eligible to in Australia.
So, but Tatama Pepago, Zimbabwe, Solisi, Sababon, Woody, Uyaneli, Sufun, Disaponab.
Yeah, I can get a straight call, but in a Zimbabwean person should be a step ahead. I think in the Lapana, I not improve the degree. So, yes, a year qualification, and after that, I want to. It was good. It was very, very good. Very, very good. Because it teaching at Wekaya is different from it teaching at Lapa. I'll give you a simple thing. We don't stay on that. We just move on. Okay, John, you teach this. Okay, fine. I want to look at this. Let's move on.
Gagazo.
We could learn a language. And then I did a master's in special education. Mm-hmm. And then that took me into special education.
We are Lisa in Ubangu teacher Ponangapo, Bangas, Katanisa, Labo teacher Abekaya, Bakala, Zimbabwe, in Saudi
Arabia. I don't know. Gumede is very, very, very careful. Banga Ubella Ekaya, Ubella, we would look at the Udo Jack. We would think that they don't look for a look for Ahana, Laka Veloka, Umedo would reduce the speed. Ube was what we know. No wins out, no bad not and jazz. There's something I can get over with special education. Means I must have special education. I'm getting over special education. I am having a very, very good time.
So when I want a lapa, Ogles Dingo Kona, Wangena, Konapo, we are Gukumbule, Inekaya, Umbria, Fisu to Buele Kaya, Wellingi Langa, Gumbe, Vilimpiliaco, Ising Yakonangapo.
I near to Buele Kai, never I look whatever. It's in good toilet Kona lap, and she knows in it to let me. Ngihambe ngiyifaka ekhaya ngitshengisa amatiki afunisa khona ngale ekhaya ukuthi hhayi even nantsho ekhaya umntwana ngaye ngane le-ADHD ingabachandi bathonefat umntwana o-ADHD ngibatshe ukuthi hhayi ncamntwana leyo nje asenzenise asithini how about that I've got all my knowledge impact on abantu bekhaya.
Unkosikazi sibona kuhle Bebe Ncube isizalwane seZimbabwe esixoxelayo eseHervey Bay eQueensland kwele Australia.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele khatha. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022 eKatar.
Kwezemidlalo baningi abathi kungasake kuye ngasifudlana. Umdlali weArgentina uLionel Messi aphakamise inkezo yezizwe zomhlaba kumncintiswano oweFIFA World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leArgentina lifinyelele kufinal yomncintiswano wokudinga intshantshu yezizwe zomhlaba emdlalweni wenguqu ngemva kokunqoba eleCroatia nge-3 kanyango lwesibili ntambama. Wayengumkhandli weqembu le-Highlanders uTobias Mshikambanje uthi isifiso sakhe ngesokuthi umdlali olodumo emhlabeni jikelele uLionel Messi ongukapteni weqembu leArgentina athathe umhlalaphansi ephakamise inkezo yezizwe zomhlaba.
Morocco efake i-Afrika kwesinye isibanga ngibona layo engadlula ephambili kuyeshwa umncintiswano wokugcina okuthiwa ngama-finals. Kodwa khonapho kuma-finals kuzaba lomnye umdlalo ongaza kubonakale kuma-World Cup, ngoba ngingowe-Africa. Kodwa ngenxa yokuhlonipha uMessi, ngibona ngani Argentina iye ngaphakamisa inkezo e-World Cup ka-2022.
Wadlalela iqembu le-Real Stars njalo esengumqeqetshi weqembu labasakhulayo e-Leptone Groove. Umkhululi Dube uthi yena esakhe isifiso ngesokuba kuhlangane amaqembu amatsha kufinali yalo nyaka.
Mina mfuna ukuhambe iMorocco ngoba iFrance ibikhona ngale last World Cup, anti yiyo kade ikhona last time manje. So akwenzi ukuthi iFrance ihambe futhi ibhora aliyabe selingasachazi iFrance ingahamba. Njengoba iMorocco ingenile wona kwi-first time yetiphele Morocco ukuthi ihlingene la kufinali maestra.
Wayengunozinti weqembu le-Highlanders uWanda Mpofu, yena osengumqeqeshi wabonozinti, yena uthi iqembu le-Morocco lizamangalisa abaningi ngokungena kufinali.
IMorocco was surprised from goalkeeping really. I think they've done well because they've only conceded one goal kuphela. So I think hayi Morocco awumelanga zize befika, ungaboni ifika kwe-extra time Morocco yawo.
Iqembu le-France lizadibana le-Morocco ngehola lethuba mune munye namhla ebusuku. Iqembu le-France yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba le-Croatia ngomnyaka ka-2018. Umdlalo wokugqiba umncintiswano uzadlalwa ngesonto mhla zili-10 lathuba mune mbili ku-final, lawo azanqotshwa kumidlalo ye-semifinal azadibana ngomgqibelo kudingwa iqembu eliphutshelise endaweni yesithathu. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo. Joseph Njanji.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum. Sikhangela okwenzakala emhlanganweni omkhulu owenkokheli yamazwe awezwekazi le-Africa anxuswe ngelemelika khonapha eWashington owe-US African Leaders Summit oqale izolo.
Zakulimaza ngebeat singeni isikhosana phezulu. Ingoma le yikhiphe ngomnyaka omusha. Ingoma le yikhuluma ngesomiso kule virus esifikileyo elizweni. Abantu bayakhala ngomkhuhlane. Isimanga yokuthi nithengilele ebuthongweni laphupha. Uba uMadlela khuluma laye ngomkhuhlane saphuleka. Wasemphendula wasesithi Khosana Phendi asabhetele kota ethawuni ingoma yakho khona izaphela ivirus. Ingoma leyi khiphe ngomnyaka omusha. Ingoma leyi khuluma ngesomiso. Uba balomama ekabazwanani emakazini bayamkatelana abantwana abasafundi esikolo amahofisi avaliwe. Ukhulumile lo uNkulunkulu izaphela ivirus. Yime nditshelayo utaka uNkulunkulu uMadlela ufana lami uyaboniswa ningameyisi ningameyisi umuntu omkhulu ngibambane laye usemvumbululiwe lapha egwamba kangipholisi ukuhlabela ngiyakhuleka bela lindalele abomthetho ngiyabathanda bayatshela singahlangani emgwaqweni ngokubingelelana khashana khashana ningasondelelani ungasondela uzathathwa yivirus abekeza. Mawufika ekhaya ngezinye izandla isikhosana Phendi iyakulaya awusozuwuboni umkhuhlane. Ingoma leyi ikhuluma ngesomiso.
Siyambonga lapha uSikhosana esilaya oweSikhosana band ngengoma yakhe ethi Isomiso. Singakehlukanisi sobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Impi phakathi kwele Ukraine lele Russia ibikwa isivangele uphazamiseka okukhulu kwenhlangothi ezijiyeneyo zempilo kwele Zimbabwe okugoqela indlala kubika abe World Food Program. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.